Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzebato reZimbabwe People First dzakakuwadzwa mukurwisana nevatsigiri veZanu PF kuguru vesvondo rapera dzinoburitswa muchipatara. Sangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ dzirinombosendeka kuratidzira kwaranga rakaronga kuita kugwanda mudunhu reMatevelerand South. Varimi vokurudzirwa kutanga vanzwisisa zvibvumirano zvekurima zvinonyoreranwa nemakambani anopa rubatsiro rwezvekurima vasati vanyorerana pasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzebato reZimbabwe People First dzakakuwadzwa mukurwisana kwakaitika nevatsigiri veZanu PF kuguru vesvondo rapera dzakaburitswa muchipatara nemusi wechishanu, asi vamwe vakanga vakuwara zvakaipisisa vanonzi vachiri muchipatara kubhindura. Mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First iri vaJealous Mawarire vanoti vakabuda muchipatara vanosanganisira retired Brigadier Agrippa Mutambara. VaMawarire vanotiwo mushure mekukuwadzwa zvakaipisisa, nhengo dzakabva dzaiswa muusungwa dziri muchipatara kudaro, izvo zvakazoita kuti dare rinogara riri muchipatara nemusi wechipiri richibva ranunura vasungwa ava richita vakanga vasisina mhosva sezvo vakanga vagara muusungwa maava anopfuura 47 sezvinodiwa nemutemo. Mashoko atatambirawo anoratidza kuti kune dzimwe nhengo dzebato reZanu PF dzinonzi dzakasungwawo zvichitevera chiitiko ichi. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMawarire.
Vakakuvarei zvakasiyana siyana. Pane vamwe vakasimwa musoro, vana amai vanonzi Joyce Makwara vakatyoka gumbo, vana baba vanonzi Mavume Marasi vakatyorwa gumbo, vana baba vanonzi Maclas Gangarawe vakatyorwa gumbo. Kwozoitawo retired Brigadier Mutambara vakarohwa miri yese, avo vabuditswa muchipatara vadzokera kumba kutaura zvatiri kuita zvino, asi vamwe ndo vachirimo zvichitaridza kuti kukuvara kwavakaita kwanga kwakatiipisisei.
Zvikonzero zvakaita kuti mhirizhonga iitike zvikonzero zvakagadziriswa here kusvika pari nhasi?
Nyaya iripo yatiri kuwana iye zvino mukufereseta kwatiri kuita ndeyekuti vanhu ava vanhu vakatokorodzwa pakagarwa pasi. Taakunzwa makubuda zita raminista welocal government vasevhia pachikwere vanova mwana weikoko kumashonaland central. Tiri kunzwa kuti pane mota dzakatoorganizwa dziri nhatu dzakabva muGlendale kuenda kuGurure demayouth muGlendale dzakatakura mayouth kuenda ikoko kundorora vanhu. Saka zvinhu zvakatopuranwa ende tinonzwa kuti vanotivo hayo taona kuti maimuguru vane vatigiri vakawanda mumashonaland central. Mukatarisa kumashure uku vakaita sana vakasukuere ivava vaisibuda munhepfenyuro nomumapepanhau vachitaura kuti maimujuro havana vanhu. Saka zvaitika mwedzi miviri mitatu yapfuura izvi zvataridza izvo kuti maimujuro ndiyo mutungamiri webato rine vanhu vakawanda kudarika mamwe mapato ese muZimbabwe. Saka zvinova zvinhu zvashungurudza nekutsamwisa vana vakasikuere. Jehovha akamaona iye zvino vakutanga kuita zvokutsvaka vechidiki vavanenge vachitengera hwahwa, mbanje nemusembodhiya vovadhakisa kuti vafambe vachirova vabereki, vachirova vamwe vanhu vakagara mumafamu.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reZimbabwe People First vaJelus Mawarire vari parunhare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere kuti tinzwe kudivi ravo panyaya iyi. Sangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ rinoti rakambosendeka kuratidzira kwarakanga rakaronga kuita kugwanda mudunhu reMatabeleland South sezvo mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende akarikumbira kuti apindewo mukuratidzira uku. Mukuru wesangano iri vaobet Masaraure vanoti zvichabuda munhaurirano dzavari kuita nemamwe masangano evarairidzi ndizvo zvichapa kuzuva kuti vabude nezuva rekuratidzira. Sangano iri rinoti riri kuda kuratidzira richinyuta nemabatirwo arinoti ari kuitwa varairidzi nehurumende pamwe nenyaya dzemihoro yavo nedzimwe dzakadaro dzinobata mashandiro avo. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Chaita kuti timire urongwa hwekuratidzira kugwanda nyaya yemamwewo mabato anomirira vadzidzisi vakauyawo kwatiri vachikumbira kuti tibatane pamwe chete tiite urongwa uhwu pamwe chete sezvo tiine nhunha dzakafanana. Saka tiri mubishi rekutaurirana tironga kuti tinganyatsozviita sei tiri pamwe chete kuti tikwanise kuti izwi redu rinzwike nehurumende kuti ikwanise kugadzira nhunha dzevadzidzi. Isu nekuonawo kuti sezvo chiri chinhu chatosangana nacho tese sevadzidzisi sezvoivo vachiti vanomirirawo vadzidzisi, tikati timbovapa mukana tionesane kuti urongwa hwacho tohufambira sei. Saka tiri mubishi rekuti tigadzirire kuti tizoita pamwe chete. Tinovimba kuti hurukuro dzatiri kuita nevamwe vedu dzinobuda zvakanaka, tozoitawo chinhu pamwe chete tinogona kuita kuti zvirivinzise nejanga.
Zvii zvamuri kunyanyotarisa pakuratidzira kwamuri kuda kuita mugwanda uku?
Nyaya dzatiri kunyanyotarisira kutasana nadzo ndedzataifambira tichibva kumutawatawa tichida kuenda kuHarare. Nyaya idzodzo dzekuti kumaruwa vanhu vanoshandako vawane muripo webasa ravo uri pamusoro, wekuti uvapo simba rekuita basa ravo sezvo vachishandira kunzvimbo dzakanyanyosaririra. Tisarizivo nyaya yemuoro watinowana kuti ukwanise kuuyawo nenguva. Tisarizivo nyaya yemabhonasi yakanga yaita mhirizhonga gore rino yakamboitawo mhirizhonga gore rakapfuura kubvira muhurumende isaa vachitipawo madhesi kuti bhonasi yenyu musaiwana musi wakati muiwana musi wakati.
Tinoona kuti pamakambofamba kubva kumutawatawa kusvika kuHarare makakwanisa kunge muchisiya magwaro enyonyuto mumahofisi ehurumende. Mati mawana mhinduro here kubva pamagwaro iwayo?
Kubva patakasiya vakangotipa shoko rekuti takaona shuwa zvamakataura tiri kutarisa nezvazvo. Dambudziko ratinaro nderekuti hurumende yatiri kushanda nayo inove employer wedu vanhu varoratidza kunge vatisina hanzi nenyonyuto dzedu.
Mutungamiri wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaObet Masaraure vari parunhare kuwedza neStudio 7. Panguva iyo pasi rose raicherechedza zuva rekushanyirana kana kuti World Tourism Day svondo rapera. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaVolta Muzambi vakanga vari mushishi kutsvaga rutsigiro rwekuti vasarudzwe semutungamiri wesangano reUnited Nations World Tourism Organization, izvo zvichaita kuti vasiye chigaro chavo kana vakakunda. VaMuzambi vanoti unyanzvi hwavakawana vachitungamira bazi ravo makore ose apfuura ndihwo hwavari kushandisa mukutsvaga chinzvimbo ichi. VaMuzambi vanoti nyika yakawana mari inodarika bhiriyoni imwe chete kubva mukushanyirwa kubvira pavakatanga basa muna 2009 kusvika gore rino. Vanoti vanhu vanodarika 2.5 million vakashanyirawo nyika pakati pemakore anoti 2015 kusvika 2016 kunyanga hazvo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yavakaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kumhanya mumakwikwi eofisi yaSecretary General weUnited Nations World Tourism Organization. Ndobazi rapamusoro rakamirira zvokushanya nokuvhakachirana. Kana ndichinge ndabudirira mumakwikwi anoitwa muna May 2017, zvinoreva izvozvo kuti ndinenge ndatova Secretary General elect. Zvichitara nyaya yekuti ndakubuda muhurumende kuenda kundoserva kuUNWTO.
Mukawanikwa muchitadza kuwana chinzvimbo ichi, chii chinozoitika?
Kana ndisina kubudirira ndinodzoka nezve kuna purezidhendi kuti vanda kuramba vachitisevenzesa mubazi ireri retourism here, kana kuti vanoda kundiendesa kumwe kana kundigadza elsewhere. Zvine zvichingori kwavari. Asi ndo mamiri azvakaita vanenge vabudirira unotanga muna January 2018. Saka pachine nguva vaya vanenge vachida kuzondomira maelections ANP kwedu kumaziko South tina maitiro etinoita. Tichagara pasi dare semuri totarisa kuti ndiani watingaisa ipapo anofudza basa rinda ndichiita mberi. Asi hasisati asvika iko kuti chiri kure zvikuru.
Muchaziva sei kuti
tinoziva
kwanisa kubudirira
zvikamu makumi mashanu nechimwe chete kubva muzana ndozvinoisa munhu muofisi. Kana ndakoisa izvozvo munotongotoona nyika yese inobva yangoziviswa ndozvaitika kuno po zvinoitwa pachena. Hazvisi zviya zvokuti zvinoitwa vanhu vakavharirana muchechi semaelections anapapa. Zvinoitwa pachena, munhu wese achiona vanobva vaziva kuti uyu ndiwabudirira ndiwapinda kuMadrid. Ndinototanga ona urwepa nguva iyoyo kuhurumende naMugabe nehurumende kuti zvinoda kutanga kusevha notisi kusvikira January 2018 yacho. Asi tichiri kure, saka hapana nidi yokuti vanhu vamhanye mhanye zvavo. Kana zvangoitika munongoona kuti nguva yacho munoona from May 2017 kusvika June 2018 ndo nguva yekupedzisira inogona kuitwa maelections.
Avanga vari gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaVolta Muzembi vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuNew York muno muAmerica.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Varimi vemunyika varikukurudzirwa kuti vasangopinda muzvibvumirano nemakambani anoti anovabatsira nezvekurimisa vasati vanzwisisa zvibvumirano izvi. Mashoko aya anobva kumukuru wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria. Avanotiwo varimi vashandise mukana wemvura yave kutanga kunaya kuitira kuti vakwanise kugadzirira mwaka wekurima. Ngatinzwei vachitsanangura.
Iko zvino varimi hatikurudziri varimi isu kuti vatsvape mvura idzi mazita. Mvura yose yanaya ine chokuita neurimi hwedu. Saka nemashandukiro aita zvinhu kunze uku kwashanduka neinongonzi climate change. Hatichaverengi mvura yedu tichiitumidza mazita sezvataiita kare. Saka isu tinotokurudzira kuti kana munhu wanga usati wapedza kuita land preparation yai wochitopedzisa kana watobatiwa saizvi tanzwa kuti vhiki rinouya iri ndopanotonaya mvura, mazotopedzisa titange kurima nemvura yekutanga iri tisarasikirwa nayo. Asi tichitarisa nyaya yekuti vanhu vakagadzirira zvakadii, takatarirana nenyaya yemainputs kuti wava nembeu here, wava nemafertilizer here, mishonga, zvese zvinodikanwa kuti munhu utange mwaka zvakanaka. Ipapo tiri kuona kuti kune dambudziko rakati kure kunyanyanya nokuti kune vamwe vanga vakatarisirawo maskima akawanda wanda vari kufungidzira kuti zvingaita zvakanaka kana dai kuri kuti mbeu idzi dzakwanisa kuuya namafertilizer iwawo auya nguva ichipo.
Mwaka yapfuura taiona varimi vakawanda vachichema nenyaya yekubatsirwa nemakambani mune zvekurima yatingati contract farming. Izvi zvamungataura pamusoro peurongwa uhu mwaka uno?
Nyaya contract farming yanga yakuita sekunge taisa gazhuro yemurimi, nokuti mukatarira muchaona kuti ivo vachona vanokontrakta mabhizinesi avo haasi kubhuroka, asi kuti vanokontraktiwa vacho vari kutorwa vachizvichirimirei ndo vasiri kuenda mari. Saka takatareta papa taatiragadzirisa isusu somusangano wavarimi, takaronga pamwe chete neagricultural marketing authority kuti makontrakti ose angasainiwa navarimi ndaiko zvino tichienda mberi anofanirwa kutanga ongororwa kuti ane pundutso here kumurimi kana kuti kungosvetera simba koga.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naStavile Dewa wesangano richangoumbwa rinonzi Women for Women Solidarity. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7. Mungatiudza kuti iro sangano iri rakaumbwa zvaita sei chaizvo?
Women for Women Solidarity iboka rinomirira madzimai echidiki, iro rakaumbwa gore rino ra2016 mushure mekunge taona kushungurudzika kwemudzimai wechidiki uyo anenge achishuvira kuparticipata munyaya dzematongerwo enyika nemamwe maplatforms ekubudirira kwenyika muZimbabwe.
Kana muchiti madzimai echidiki aya ari kushungurudzwa, chii chaizvo chaizvo chamuri kunyanyotarisa apa?
Ndofunga mukatarisa zvaibva kuitika muZimbabwe between January naAugust 2016 mune masocial movements akawanda akafoma ayo ari kubvunza hurumende pamusoro pekufamira zvakanaka kwenyika munyaya dzekushayikwa kwemabasa, munyaya dzekushayikwa kwechekudya chaiko chaiko, munyaya dzekushayikwa kwemari chaiyo yokushandisa. Kana mukatarisa soka aya anga achiti akada kufamba achipikisa hurumende, anga achikusangana nekurohwa zvakaitisisa nemapurisa, asi mukatarisa mukurohwa uku kune madzimai mazhinji echidiki anga achibatwa achirohwa achiiswa muusungwa and manage avo hapana anga achinyatsohatarisisa kana kuti vamaorganizations anga achitarisisa nemanidzi emadzimai aya anga ari mashoma. Ndinopa seexample nemadzimai 4 ekublandview akarohwa zvakaitisisa musi wa17 September 2016 nemapurisa mushure mekunge ada kuratidzira mushure mekunge mekushayikwa kwemaelectoral reforms muZimbabwe. Saka madzimai aya akakuvara zvisingaiti and isusu seWomen for Women tinoda kumiririra madzimai ava nevamwe vachazouya kuti zvinhu zvakadai zvisafe zvakaitika zvakare munyika yedu yeZimbabwe.
Saka munenge muchitaura here nehurumende apa? Ndiani chaiwa munenge muchitaura naye kuti zvinhu zviite nani mukubatwa kunoitwa madzimai?
Takatarisana nemadzimai matatu izvezvi avo vachiuva kubatsira kuti tibatsire kushungwa nekudzingwa mabasa kwemapurisa akavarova muGlenview. Mazita emapurisa aya nekwavanoshandira taanawo taanazvo. Saka tabatanawo nemaloya edu kuti tikwanise kumake sure kuti mapurisa aya asungwa and nyaya iyi takaenda kunoripota paCentral Police Station nezuro. Tikanzi dzokerai munoripota kuGlenview Police Station, but isusu tiri kuramba tichiti hatingaende kupolice station nekuGlenview kokuriko kune vanhu vakatyora kodzero dzemadzimai aya. Saka tichadzokera zvakare mangwana munzvimbo yeCentral Police Station. Kana varamba kutambira nyaya yedu iyi tichaisumudzira pamusoro. Chekare tinoda kukumbira kuuta musangano naassistant spokesperson wemapurisa vanova maicheri ticharamba kuti vari kuzvizivawo here zviri kuitika izvi, nekuti ivo vakambobuda vachiti ehe vari kuzviziva but hapana evidence. Saka tinoda kuenda neevidence chiti ivo semutauriri mukuru wemapurisa uye mudzimai ngavatibatsirewo kumake sure kuti vanhu vanotyora kodzero dzevanhu semapurisa aya aitungamirirwa naNSC Matingwina vadzingwa basa and hakuna vanhu vakadaro vacharipota for duty munyika yedu yeZimbabwe.
Saka sangano renyu rine madzimai mangani?
Zvezvi tane more than 1000 women vari da kuita mamembers asi tinoramba tichingori open kushanda nemudzimai wese kubva kumaruwa nemudzimbo dzese dzematauni wese mukadzi anenge ashunguridzika tinenge tiri navo tichibatsirana vakasungwa kuenda kumakosi vane kodzero dzinenge dzachikora tichibatsirana kumake sure kuti kodzero dzevanhu dzagadzirwa especially dzemukadzi wechidiki bcause tikatarisisa madzimai echidiki tichikuramba tichidzokerawo mashure patinenge tadawo kumira mirawo kukondesa nyange maelections chaiwo tinosvika tichimitwa neviolence tichirohwa tichikuvadzwa kana kusungwa zvinoita kuti tidzokere kumashure
ko vanenge vachida kuti vange vachikuonai vanokuwanai papi
vanofanisa kutibatsa paemail address yedu inoti womenforwomensolidarity@gmail.com kana panhamba dzerunhare dzinoti 0773011256
aiwa tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu
maita basa mukoma blessing
manga makateerera kumudzimai wechidiki amai Stabile Dewa vesangano richangoumbwa reWomen for Women Solidarity aiwa hamawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nevechitendero nhasitabata Pastor Richard Kurumidzai Sabvute vechechi yezayoja avari muFrederick mudunhu reMaryland muno muAmerica vazhinji vanoyeuka kuti takamboita navo hurukuro mwedzi miviri yapfuura ngatinzwei zvavainazvo.
Maita zvikuru ndinoda kupa rukwaziso kumhuri yeZimbabwe vakateerera kuchirongwa chino. Tinotenda zvikuru nekutipa mukana wekuti nzeve dzenyu dzinzwe zvatichataura pamusoro pesoko raMwari. Ini nyaya ndinayo nhasi inyaya yekuberekwa patsva. Ndinoziva hangu kuti inyaya inotaurika mumasvondo mazhinji, asi nhasi ndinenge ndakarerekera zvikuru pakuberekwa munhu patsva mumweya, tichiziva kuti munhu anoberekwa panyama namai wake. Asi tinoda kuzivisanawo kuti munhu anoberekwa pamweya zvakare, asi hazvingoitikiriche kungoitika nje. Kune zvinoitika, kune zvaunofanira kuita kuti munhu uberekwe patsva. Nyaya yangu ndakanangana ndakatarisa nebhuku raJohani. Johani ndiye mumwe maapostora aidikana zvikuru naJesu Kristo mwanakomana waMwari, saka akawana mukana wekunyora bhuku ratinoti bhuku raJohani pachitsauko chechitatu kubva pavhesi ya1 kusvika ndingati hangu pavhesi ya8 ndopandingangogumira. Ndingatitore nyaya yedu pana John pandataura paya chapter 3 pavhesi ya1. Nyaya iri pano ndeyako neni kuti wakaberekwa patsva here. Ndambotsanangura kuti munhu anoberekwa panyama nababa wake namai wake, sekuberekwa kwatinoitwa tose neni ndakaberekwa. Asi nyaya yechibereko chiri kutaurwa apa ichi chake zvemweya, chii chaunofanira kuita kuti munhu uberekwe patsva? Handina ndinombotaura nezvechechi apa, ndiri kutaura nezviri kurehwa nesoko raMwari muBhaibheri, nekuti yakave nyaya yakakurawo kuna Nikodhima. Nikodhimasi uyu anga ari mukuru wevafarisi, anga akafunda chose, zvichireva kuti munhu aitozivawo Bhaibheri kupfuura vamwe vedu. Asi akaita dambudziko iroriri rekusanzwisisa kuti iya uvambo huri kutaurwa naJesu uhu ndehupi, hunopindwa sei? Nekuti pataverenga pari kuti paive nemurume aive mutongi weMajudha weboka remafarisi ainzi Nikodhima, zvichireva kuti akanga ari mukuru pakati peboka ravo. Zviya munguva yaJesu kwaive nemapoka akati wandei, asi atinonyatsoyeuka pari zvino tinoona kuti kune ainzi maHerodians, kwouya vatinoti mascribe wanyori, kwouya mafarisi vanova ivo vaitendawo kuti munhu kana akakune ngirosi vaive nechitendero chavaitendawo munguva iyoyo, vaitenda zvokufa nekumukawo kwevanhu. Asi munguva yaJesu vanhu ava vaipokana naJesu, asi uyu murume Nikodhima akaona minana yaitwa naJesu masikati, akaona kuti haana mabvunzi vaangagona kuita kune muranda waMwari Jesu masikati vanhu vachimuona, ndobva aenda usiku. Zvichireva kuti iyeye yakamuti netsei aona zvanga zvichiitika, zvakamupokonya pamweya wake, saka akaenda usiku Nikodhima. Saka nyaya yaaitaura yaitaurika usiku, zvichireva kuti nyaya hombe iri pano yakazobuda pachena uri usiku pakati paNikodhima naJesu. Asi iri nyaya hombe kwatiitose munhu wose anoda kupinda mudenga rashe.
Tichitarisa mari dzenyu neraramo iripo munyika nhasi, mungaibatanidza papi kune vatungamiri kana vakuru vari muzvigaro?
Mubvunzo wakanaka. Takatarira nyika yedu zvichireva kuti chapter iyi kana kuti mavhesi ataverenga aya anotiisa pachidano chekuti tizive kuti kune humwe umambo hunopfuura hwatinoona unoho. Umambo hunoendwa, umambo hunopindwa, umambo hunogarwa. Jesu maridzo yake achitanga kuparidza kubva mubhuku raRuka anotitendeukai nekuti umambo hwekudenga hwaapedyo. Tendeukai nekuti umambo hwekudenga hwaapano. Zvino nyaya hombe ndeyekuti umambo hwekudenga hwatiri kutaura nezvawo ndiwo wavariro yemunhu mumwe namumwe panyika pano kuti apinde imomo. Hongu ndozviva kuti unova munhu wasingazvinzwisisi asi zvirimo mumagwaro esoko raMwari. Zvichireva kuti tingaende kumachechi, tingaite zvese, tingaite zvese, tingaite zvese, asi wavariro yedu ngaive yakanangana kuti tipinde muumambo hwaMwari huri kutaurwa naiye mambo wedu Jesu Kristu. Zvichireva kuti umambo hwaMwari inyika inopindwa. Saka umambo hwedenga inyika inopindwa. Tichiona kuti iye Jesu iyeyu ndiye mambo wenyika iyoyo. Asi mubvunzo ndeyekuti munopindwa sei? Zvino taakunzwa mhinduro kubva mukumuridzi weumambo anonzi Jesu. Oti iye Jesu ari kuti iye hakuna munhu anopinda muumambo umu wandiri kutaura nezvazvo kunze kwekuti atendeuka aberekwa patsva.
Aiwa, tinotenda zvikuru Pastor Richard Kurumidza Isabvute vechechi yeZayoja vatanga tiinawo muhurukuro yedu avari muno Frederick Maryland muAmerica. Hanzi Rugare Tange Namo Tigere Bo kubva kuNgwenya Brothers kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reZimbabwe People First dzakakuwadzwa mukurwisana kwakaitika nevatsigiri veZANU PF kuguruwe svondo rapera dzinoburitswa muchipatara. Sangano revarairidzi vekumaruwa reRoad Tichazoenyana muZimbabwe RTUZ rinombosendeka kuratidzira kwaranga rakaronga kuita kugwanda kumateveloland south richiti ripe mukana kune mamwe masangano anoda kuribatana naro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana anokuonekaya nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.